vachitaura pachirongwa chekuparura chirongwa chefair fair campaign mumasvingo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCrisis in Zimbabwe Coalition vaTulani Mswelanto vati mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari kubata pasi rose kumeso vachivimbisa sarudzo dzakachena, asi hurumende yavo isina zvairi kuita mukuvandudza mitemo yesarudzo.
Chokutanga ndechekuti taona kuti hurumende yedu irikutungamirirwa naMnangagwa aizive chinhu chinonzi credible free and fair election chairi kufamba ichipromisa pasi rese kuti Zimbabwe ichaita maelections ari free, fair and credible. Taona zvakare kuti maelections edu achiuda kuita mugore rino pane zvinhu zvakawanda zvataifanira kunge tichigadzirisa. Zvinhu zvakafanana nokuti mauto aisafanira kunge achioneka achirana maelections, aisafanira kunge ari involved mumatongero kana mafambisiro ebasa mumusangano weZimbabwe Election Commission. Then chetatu zvakare taona pane chimwe chikomiti chinova chinofamba nemaelections chinonzi Elections Logistics Committee, icho zvakare chiri kutungamirirwa namauto.
Mukuru wesangano revakaremara reDisability Amalgamated Community Trust vaHenry Chivhanga vatiwo fair fair ichanetsa musarudzo nekuti hurumende haisi kugadzirisa zvakaipa zvaitwa makore apfuura muhurumende yavaRobert Mugabe.
Free and fair elections achanetsa nemhaka yekuti kana tichiti fair fair zvoreva kuti zvinhu zvoitwa pachena, uye kuti munoisa zvinhu zvinoratidza kuti zvinhu zvakuiswa pachena, munoisa mutemo inoita kuti vanhu vasununguke vachireva kuti toda kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakadai. Saka hurumende iripo haisi kuratidza kuti iri committed kufair fair elections dzavari kutaura, inongova public relations effort yavanoita kunze kuti vagonze. Taifanira kuziva kuti kusvika musi wakati tinenge tadai pamareforms, kusvika musi wakati tinenge tadai pamareforms, tova nechecklist yedu yokuti titi muganhu wavakareva vazviita here zvavanoreva. Saka fair fair elections idzi vana veZimbabwe tisabatwa kumeso, tinotofanira kutomira.
Asi vadhumisani muNguchini veMasvingo Youth Empowerment vati vaMnangagwa vari kuita basa guru rekugadzira zvinhu kuti sarudzo dziitwe pachena sekuvimbisa kwavo.
Isu tinotenda nehurumende yavaMnangagwa nezvairi kuita, tikona zvizhinji zviri kuchinja. Takatarisira munyaya yesarudzo yatichaita gore rinoi, tikona kuti maobservers aya edzimwe nyika ari kubva kuna America nekuna Britain, mainternational observers aya angachirambidzwa kuuya kuzoobserva maelections edu makore apfuura aya, iye zvino vakapiwa mukana wekuti vauye. Uyezve tikona kuti mapolitical parties yese akatodaidziwa vakatogara pasi, ndofunga vachagara pasi mazuva ari kuuya kuti vavakurukure nyaya idzidzidzi vakasangana semapolitical parties ese. Uyezve vaMnangagwa vakarukurudzira mapolitical parties acho ese kuti vanhu vasarovana, uyezve vasashamisira tinoti iyo hate language kana kutukana kana kunyombana kana kushungurudzana pakukampina.
Asi vaGilbert Svanda veZimbabwe Civic Education Trust vati kunyange hazvo nyika dzekunze dzakakohwa kuzoona sarudzo, kutyikidzirwa kwevanovhota mumaro wakuri kuitwa nemadzishe nemauto kuchiripo.
Pane zvinhu zvitatu zvandingati ndo zvakati koshei. Kune kutorwa kwaitwa maslipi zviyai zvine madzishe, inyaya imwe inoramba ichiita kuti vanhu varadzidza sokunge vari kutyikidzirwa kuti munhu haazivi kuti chii chazoitika. Kwozouya zvakare kumarehwarehwa okungonzi kune masoja kumaruwa kuti akabuda basa here kana kuti ane chimwe chinangwa chinenge chinozoda kukangasa sarudzo. Vanhu havasati vakuziva kuti zvinhu zvakamira sei zvinhu zvakaita saizvozvo. Uyezve kusvadurwa kwebumbiro kana kuti kuvandudzwa kwebumbiro zvingatidzi mareforms chinhu chinokosha chaizvo kuti vanhu vazhinji havasati vazvinzisa. Vamwe vanovaso kuti kukakavadzana kwehurumende namapato anopikisa, izvo kwete. Chinhu chine chifanwa kunge chichitoitwa kuti chinge chakakonderwa nyangwe even muconstitution yenyika, chinhu chinge chifanwa kunge chichiitwa kuti tione kuvandudzwa kwesarudzo kuti kufambawo zvakanaka sezvatarisirwa.
Mapato anopikisa ari kugara akachema achiti hurumende haisi kuratidza chido chekuvandudza mitemo yesarudzo. Nyaya yekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo yakapinzwa muparamende kutanga kwemwedzi uno, asi hapana zvakaitwa zvichitevera kupokana kwakaitika muparamende kudzamara nhengo dzedare dzaenda kuzororo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.